Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unojipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unojipa simba
kana ndaka ndeta
ichitata kufamba imi mari makana unojipa simba
kana ndaka
Vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro. Mufundisi Forbes Matonga vanoti tisati tasiyana nenyaya yesatanism pane zvavanoda kutsanangura pamusoro penyaya iyi. Reverend Matonga, tinokutambirai muchirongwa.
Makadi vatanono kawande rufaro rwangu kuti ndikurukure nemi nyaya yamanga muri kukurukura kwemavhiki mairi apfuura nyaya yechikunzi satanism.
Satanism chii, Reverend Matonga?
Satanism kunamata Satan kana kuti kuva nekuchiva zvinhu zvinonzi ndezvaSatan. Vanhu vozviona sekunge ndo zvakanaka kudarika zviya zvinonzi nevaKristo ndezvehumwari. Ndingade kuti muzive kuti ini mukudzidza kwangu side randakanga ndakatarisa zvakanyanya ndeirinonzi Christian History and Thought, ndo area yespecialization yandakaita inini. Saka nyaya yesatanism haisi itsvaba, inyaya inobvira pakuwamba kwechikristo pachacho, asi inoramba ichitora maforms akati siyanei. Mukutanga kwebhaibheri, mukutanga kwechikristo, kwakasumuka chinamato chainzi Gnosticism. Ichocho chinamato ichocho icho chakanga chine modzi dzeyatingazoti satanism nhasi uno, inova kwakanga kuri kurwisana nedzidziso yaKristo nekuda kuimonyorora kuti itambire zviya zvinodikanwa nenyama dzedu kuti zvitenderwe kuti zvinge zviri pakati pevana vevanhu. Zvinhu zvakadai sechipambi, zvinhu zvakadai sekuzvikudza, zvinhu zvakadai sevanhu vaya vasina hanya nevamwe, iya yatinoti selfishness, zvose izvozvo zvatinoti semaKristu hatidi. Izvozvo vaida kutsvaga nzira yekuti vazviunze zvipinde mukudzidzisa kwechikristo. Zvinova zvaiita kuti dai zvakatenderwa, chikristo chingadai chisiko sezvachinochiziva nhasi. Asi kune vakamira vachiti no, izvi zvinhu izvi hazvisiri zveukristo, handizvo zvakadzidziswa naKristo, vachitungamirwa kunyanya-nyanya namupostori Pauro. Mungade kuti muzive kuti tazosvika mumamiddle ages, kuma15th 16th centuries uku, nyaya iyo yakanga iriko zvekare, ende imwe yenyaya yakazenge yava futi pasenda pekupesana kwemaprotestant nemacatholics, vese vachiakiuzana. Maprotestant achiti aiwa papa ndiye ava antichrist, uyuwo papa achiti aiwa maprotestant ndo vari kunamata Lucifer. Saka nyaya yesatanism inyaya ine midzi yakabva kure. Asi mungada kuti muzive kuti satanism yakazonyatsoita an institution muma1960s ichitungamirirwa nemurume ainzi LaVey. Murume uyu aida kudzidzisa kuti mareligion ese akabva pana Abraham anokanganisa ugaro hwevanhu, anonzi maabrahamic religion. Maabrahamic religion mukuru wacho ndiyo Judaism, then yoterwa neChristianity, then yokotorerwa neIslam. Ese ari matatu mareligions aya anoklema kuwambwa kwawo achibva kuna baba Abraham. Saka iwaya mareligion ari matatu ane zvizhinji zvaanodzidzisa zvakafanana, although aine zvaanozosiyana apo nepapo, asi ane zvikuru zvaanodzidzisa zvakafanana. Kunyanya-nyanya chikristo chinozoona Kristo samwari yatinoti Trinity, kuti Mwari ndiMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Doctrine re Trinity ndorisinga gamuchirwe nema Juda uyezve ndorisinga gamuchirwe nema Muslim.
Satanism inobva papi?
Satanism inobva pakuti zviri kudzidziswa as ideal, zviri kudzidziswa sezvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa nevanhu zvaidiwa naMwari pakuvaka. Izvozvo ndozvinonzi nemasatanisti zvakashata.
Satanism inovavarirei uye inodei?
Satanism inopromota zvinhu zvaya zvinonzi nevanhu zvinhu zvenyama, ichiramba zvinhu zvinonzi zvemweya. Therefore inounza yatinoti carnal beliefs, oro vanhu kuti vabelieve muzvinhu zviri carnal. Life haina kwairi kuenda, inogumira pasi pano, hakuna kunozoendwa kunonzi kupenga. Ndozvinodzidziswa nevanhu ava, uye vanodzidzisa kuti isu tinoti vanhu dananai, ivo rudo harupo ba, haruna basa, chine basa ndini, personal survival. Saka watende zvekare kuti munhu akasikwa mumufananidzo waMwari, vanotofunga kuti iwo munhu pachake ndiye Mwari anofanira kuzvinakidzirwa achipedzera ari pasi pano. Saka rwavo rufaro chavanonyanya kuda kupromota kufara zvisinei nekuti rufaro rwangu rwuri kutambudza vamwe, rufaro rwangu rwunoita kuti vamwe wase, rufaro rwangu rwunounza nhamo kune vamwe, iyo haisi basa ravo. Vanoti survival of the fittest. Ndikanga ndakwanisa kuzviunganidzira mari yangu, regai ndidye, it doesn't matter kuti ndaiunganidza sei. Ndikanga ndikuda kufara kufadza nyama yangu, hapana anofanira kunditi wadarirei, ndinofanira kungofara without limits. Saka it's a religion yatinoti iri pervasive to what society stands for. Inobvisa chatinoti simendi inobata society together, ndo yavanotiraya kuti vabvise. Saka murume anonzi Lavey uyu akatonyora bhuku ravanoseenzesa sebhaibheri ravo rinonzi The Satanic Bible, rinova ndo rinodudzira zvinhu izvi, kubvisa unaku huchida kuripleswa nehwatinoti huipi. Asi ivo vachiti imimi mune problem, muri kuzviti huipi nekuti makaitwa brainwash nemaabrahamic religions. Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti vana vari kuitwa attract kune chinhu ichi nepamusana pekuti chinopromota everything that a parent says is wrong, chinopromota everything that a society says is wrong. Saka kana tichitaura nemovement iyi, haisiri pese directly connected kuna Satan wacho as a god ari kuopoza Mwari pese, but it's a projection ye human desire.
Semaziviro enyu, masatanist vanhu vakadini nai Reverend Matonga?
Vanhu vari kutsvaga zvinhu zvavo zvekuzvifadza, ndo wakatanga chinhu ichi. Ukaenda uchinoresearcha, munhu anonzi Lavey uyu atanga the first satanic church muAmerica, munonoona kuti ndo panobva mudzi uyu wokuti vanhu vari kutsvaga kuzvifadza, vanhu vasinei nevamwe vanhu, vanhu vanogona kuuraya kuti iye afare, vanhu vanopwanya zvinhu zvakaumbwa nevamwe kuti chere iye achiwana rufaro. It's a self-centered philosophy. It's a philosophy inopromota yamunoti iyo egoism, inopromota selfishness, inopromota darkness nepamusana pekuti vanoda kuti ivo vazvifadze ndo vafare. Ndo chiri kunzi nevanhu satanism. So ndafunga kuti zvakanaka kuti vanhu vazive kuti mudzi wacho unobva papi. Saka vanhu vasina idea yekuti rupinduko chii, vasina idea yekuti tiri pano kuti tiseve vamwe, vari vanhu vanoda kuzviseva, vanoda kuzvifadza.
Munotii kune avo vakateerera, vanoda kuteerera nekunzwisisa nyaya iyi?
Ndinofunga kuti wese wangade kuti wateere debate iri wazoriteera vachiziva kuti mudzi waro wakabva papi. So there is nothing spiritual in classical Satanism. It's all about selfish interest yet the fallen man, where munhu aroda kuzviita iye ndiye Mwari, achibvisa Mwari pachigaro chavo, osara iye ozvinamata, osara iye onamatwa nevamwe, achiduru zina wanu kuita zvakashata vachibvisa zvese zvinonzi nevakristo zvakanaka uye zvinonzi nemamwe marreligion ese zvakanaka ndozvavasingade kuona iyoyo ndo inonzi satanism.
Vatereri ndipo panogumira chirongwa chedu chanhasi. Reverend Forbes Matonga, tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa.
Mazviita vahwande, tinodaira kuti inobatsira vamwe kuti vazive kuti chii chatiri kutaura nezvacho kana tichiti satanism.
Ndinovimba kuti vatereri vazvinzira vega tsananguro yenyu. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndichiti mosara zvakanaka.